ini ndini Jonga Kandemiri nichiti ene misori nhau dzanhasi chitatu chivabvu 3 2017. Vatori venhau muZimbabwe vanocherechedza zuva reWorld Press Freedom Day vachiti vari kushungurudzwa nevanoita zvematongerwo enyika. Kambani yeTrafigura inozivikanwa nezvouori pamwe nekutyora kodzero dzevanhu munyika dzainoshandira inoramba kuti yakakweretesa Zimbabwe mari yekuti ibhadhare zvikwereti zvayo kumabhanga akaita seWorld Bank, IMF nemamwe. Varimi vefodya vochema-chema nemabatirwo avanoti vari kuitwa nekambani yeMashonaland Tobacco Company iyo inotenga fodya yavo. Vanga vari kunze kwenyika kwenguva yakareba vodzokera kumusha vachinotanga mabasa akasiyana-siyana. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvaro zveZimbabwe zviri kudzokera kumusha mushure mekunge zvanga zviri kunze kwenyika kwenguva yakareba. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook peji redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarirewo paFacebook peji redu. Endai palinki iyi inoti https://www.facebook.com/voa.shona/.